this book speaks to the struggles I've encountered throughout my life. I really hope it will be an inspiration to the little girls out there who's going through hardships and hard times in their lives. I just want to tell you that there's light at the end of the tunnel. I didn't start here, as you can see, I've been through the most. Growing up as an orphan, getting to lose our house when I was too young, I really hope the stories that are in here will be impactful to you, to everything that you do. I really hope this will be helpful to you.
Major.
Ndakakura ndichitambudzika, ndakarerwa nemari yepamusika. Mvura yekutambudzika painodzika, pamatama vanotiwa kundikanakita. Asi zvinondirerutsa, ndizvo zvinhu zvinotondipeputsa. Hapana anoyemura pandinonatsa, vanhu vanongoyevura pandinobodza. Asi zvirimo mumoyo, zvirimo mumoyo. Nekuti chinokanganwa hausi muti, chinokanganwa itembo. Zvirimo mumoyo, zvirimo mumoyo. Nekuti chinokanganwa hausi muti, chinokanganwa itembo. Mukukura ndasangana nezvinhuopo, maronda akandiwandira kunge chopo. Mbatya ndanga ndisina zvaingova zvikorobo, vamwe vachindisunga semombe nechitorobo. Kara ndichingopfeka pfeka zvinhu zvese zvichindinetsa. Ndaidawo kuita zweka kana kalife karibheta. Ndaitengesa two fish mumastreets ndichifema. Zvese ndozvirimemba nepese pandairara nenzara. Asi zvirimo mumoyo, zvirimo mumoyo. Nekuti chinokanganwa hausi muti, chinokanganwa. Zvirimo mumoyo,
Fanta.
Zvirimo mumoyo, nekuti chinokanganwa hausi muti, chinokanganwa ite. Ndakakura ndichitambudzika, ndakarerwa nemari yepamusika. Kutambudzika payaitika, pamatama vaidiwa kundikanakita. Asi zvaindirerutsa, ndizvo zvinhu zvaitondipeputsa. Pana iyemura pandainatsa, vanhu aingorevura pandaikosa. Zvirimo mumoyo, zvirimo mumoyo. Nekuti chinokanganwa hausi muti, chinokanganwa ite. Zvirimo mumoyo,
Fanta.
Zvirimo mumoyo. Nekuti chinokanganwa hausi muti, chinokanganwa ite.
Major.